ingangosvora zvimwe nyika yakamira pai iyo Zimbabwe. Nekuti chekutanga ndechekuti vakuru vanoti tanga mumba mako iwe kana uchida nyaya dzerunyararo. Saka vanhu vabe vatoti vasimudza muromo kushamatata kushora pasi rose ngavatange vaona kuti mubereverere mukati mevanhu vagere zvakanaka here, vane runyararo here. Zvakarewo vapedza izvozvo votizotanga kukurudzira pasi rose asi vatanga nemumba mavo. Zvakare nyaya yekuti vamugabe vatange nemumba mavo inoenderawo pakutoti kumba kwavo chaiko kwazvimba ngavataurirewo mudzimai wavo ngaazofamba achirova vanhu pasi rose.
President Mugabe vakataura pamusoro pekugarisana zvakanaka pasi pano, munofukei nemashoko avakataura kuUnited Nations?
Dambudziko rina vamugabe nderekuti vanoona zvakakodzera kuti vaende kunoparidza runyararo pasi rose vari kuNew York, asi mukati meZimbabwe chaimo hamuna runyararo. Vanhu vanenge vachirohwa nemauto nemapurisa vasemhaka vachishunguzwa. Mitemo yavamugabe haina kunaka, haina kunakira vanhu, haisimudziri runyararo. Saka tinofanira kunzwisisa kuti nyaya yerunyararo pasi rose haisingori nyaya yerunyararo yekuti nyika nenyika hadzisi kurwisana, asi inyaya yekuti vanhu pachavo mukati menyika idzodzo ngavagare zvakanaka vasingashungurudzwe nehurumende dzavo.
Zimbabwe pachayo ingaitei kukunza runyararo munyika?
Zvakawanda zvinogona kuitwa neZimbabwe. Chekutanga ndechekutevedzera bumbiro idzva renyika ra2013 rine kodzero dzakawanda dzevanhu. Chepiri ndechekutaurira mauto nemapurisa kuti varemekedze mitemo nekukumbira sangano reZimbabwe Human Rights Commission kuti ridzidzise mapurisa nemauto pamusoro pekodzero dzevanhu.